kwetarino rwira kodzero dzevanhu vamachova nanube vanoti vanhu munyika vane chikonzero chekutyira kuti kodzero dzavo dzinogona kumbunyikidzwa nemutemo unoda kudzikwa nehurumende une chekuita nekushandiswa kwedande mutande. Asi vanoti bumbiro remutemo yenyika rakajeka zvakanyanya panyaya yekuti vanhu vane kodzero yekutaura vasingambunyikidzwi kana kuti freedom of expression, vachitiwo kana mutemo uyu ukapikisana nebumbiro remutemo vanhu vanogona kukwira kumatare vachiupikisa. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Fortune Dlamini vanotsinhirawo izvi vachiti kunyange hazvo hurumende ichigona kuvhiringidza mashandisirwo edande mutande kuita izvi kunonetsa.
Nyaya yekuti government inoti iyo inogona kuvhara kana kuti kudzivirira vanhu kushandisa social media, nokuti vanofunga kuti ndiyo inoita kuti vanhu vafunge neimwe nzira, handioni kuti zvinoita. In any case, vanogona kuvhara kana kuti kudzivirira kana kuti sei vanhu vanogona kuwana zvimwe nzira zvokuita sei zvokucommunicata, like underground activism. Government iri kuita senge vanhu vakapusa kuti vanongoteerera kana kungoteerera zvese zvinotaura pasocial media. Havana kupusa, vanhu vanototsvaka-tsvaka kunyatsonzwisisa kuti ndizvo kana kuti hazvisiriso. Of course tinavo vanhu vanongotaura zvavanotaura, but on the other hand tinavo vanhu vanofunga zvavanogona kuti but izvika ngatitsvakisiseka kuti ndizvo kana kuti hazvisiriso.
Nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanaijo Gambanga vanoti hurumende ine nhoroondo yekuedza kuvhiringidza mashandiro edande mutande, saka hazvishamise kana ikaedza kuwedzera kuita izvi. Asi vanoti vanhu vanogona kushandisa dzimwe nzira dzinoita kuti vakwanise kuramba vachishandisa dande mutande.
Mugore ra2016 painetsa nyaya dzezvedisflag nezvetajamuka pachishandiswa social media zvakare, pane pakambovharwa internet nehurumende, uyezve taranzwa vakuru vekuarmy nevekumapurisa vachitaura kuti social media abuse vachange vachiongorora kuti haiitike zvakare vachishandisa chisimba. Saka ndinoona kunge muna 2017 nemuna 2018 izvozvo zvichaitika zvakare. Asi kana zvichinge zvaitika, vanhu vemuZimbabwe vanongoshandisawo nzira dzavakashandisawo pavakambotadziswa kuenda pamasaisai. Zvinova kushandisa dzimwe nzvimbo dzisiri WhatsApp senge zvakaita sana Line kana mamwe anonzi chat platforms, uyezve kushandisa anonzi VPN anoitisa kuti munhu ukwanise kushandisa internet kunyange ichinge yavharidzwa nehurumende.
Vagambanga vanoti zvakakosha kuti kuve nemutemo nechekuita nekushandiswa kwedande mutande sezviri munyika dzakawanda pasi rose, asi izvi hazvifanirwe kureva kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Kunge pange pane mutemo wakadai zvinodzivirira mhuri yeZimbabwe kubva kune ndururani kana nhunzva tunzva dzingade kuzoshandisa yesocial media kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokwadza vanhu vemuZimbabwe iyo. Asi hatifanirwi kukanganwawo kuti mutemo iyo unokwanisa kuzoshandiswawo zvisina ururamawo kana pakaita hurumende inenge ichida kuita zvekusimbisawo chinzvimbo chayo kana kutadzisa vanhu kuti vaite freedom of expression kana kuti vataure pfungwa dzavo zvakarurama kana zvakasununguka. Izvi zvinhu zvakakosha stereki, uyezve zvinhu zvatinoziva kuti nzvimbo yakaita sesocial media ndo zvainokwanisa kubatsira vanhu, sezvo pasocial media hapana kumbunyikidzwa kunosimbowanikwa pane dzimwe nzvimbo dzakaita sematv kana maradio.
Hurumende yakaburitsa mashoko ekuti kukwira kwemutengo yezvinhu kwakaitika munyika munguva pfupi yapfuura kwakakonzerwa nevanhu vaida kupidigura hurumende vachishandisa manyepo padande mutande. Mutevedzeri wemukuru weCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanoti kuve nemutemo unoomesera vanhu pakushandisa dande mutande kunogona kuti dambudziko riri kuedza kudzivirirwa nehurumende ritokura. Vanoti hurumende inofanirwa kurega veruzhinji vachizvisarudzira vega kuti zvinenge zvataurwa padande mutande zvemanyepo kana zvakaipa ndezvipi. Vanotiwo pane mitemo yakadai seAccess to Information and Public Protection Act, Official Secrets Act nePublic Order and Security Act inogona kushandiswa pakudzivirira kutaurwa kwemanyepo.
Mitemo mizhinji yagara iripo inofanana naOfficial Secrets Act, inofanana naPosa Public Order and Security Act, inofanana naIPA Access to Information Act. Iyi yagara iripo yekuti kana vanhu vakataura zvisiri izvo kana kuti vanhu vakataura zvunhu zvikange zvichidzorera nyika kumashure, vanhu vanofanira kusungwa nemutemo iyoyo. Chikurusa ndechekuti hurumende ive iyo inoudza vanhu chokwadi chezviri kuitika.
Mumwe zvemutapi wenhau anoshandawo akazvimirira ega Vankululeko Swanda vanoti kuve nemutemo unoita kuti hurumende ikwanise kuvhiringidza mashandiro edande mutande hakuna zvakunonyanyobatsira.
Ndikuona sekunge threat yaitwa nehurumende ichazopedzera yashaiwa basa nekuti ukatarisa pane dzimwe nyika dzakaita seChina nekuAmerica chaiko chaiko kune inonzi surveillance kuChina vari kutonyatsoomesa kuti vanhu vavo vatadze kushandisa social media zvakanaka kuAmerica vanonyatsoteerera kuti vanhu vavo vanoita sei nenyaya dzekushandisiwa kwesocial media toona kuti nemamiriro akaita technology nekuverenga kunoita vanhu zvichapedzisira zvashayiwa basa nekuti vanhu vanenge vavakuziva kuti tozvinzvenga sei zvinhu zvacho izvozvo.
Pamusangano wavakaita nemutungamiri wekusouth africa vajacob zuma kusouth africa kwekare mutungamiri wenyika varobert mugabe vakakurudzira south africa kuti isunge vose vanoshandisa madandemutande efacebook newhatsapp zvisiri izvo. Sangano reCollaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa rinoti kuvharwa kwemadandemutande kwakaita kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.